Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle? Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions, asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapa kuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare uko tichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Sam Nioma kana kuti voendeswa kumatare. America yabudisa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapa kuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri, dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mirror kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Right, dambudziko rine vanhu izvozvi ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uku kumaketi uku kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvatara izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransactionary munyika ama US dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhanda yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins avakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikamisa rate ndoo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti komina yacho ndo imwe chete asi vakuunza currency number 3 inonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani edaunotenga chingwa unoshandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekupererwa hazvishandi. That's in short.
Asika vari kuti imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatasenyaya dzedigital currency takuya kunyaya dzema beauty care and all those things which we are still grappling with. Chii imukai imukai. When I say tichikutambudzika nazvo, tasa muri yeZimbabwe kwete inini. Asi kuti tione kuti munhu akagara pakagara anozvinzwisisa here. Nekuti when ukaita police unongera kuti vanhu vakomuke kuuya kudirection yauri kuti vaende vechibehavha nenzira dzauri kuti vaite. Sekuti ukaisa gold kuti musatenga mari maUS kana mapuwa masindora chitengai goridhe. Vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe variga kutenga maUS. Saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin. Saka zvinoshanda sei padigital currency? Chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho? Mubvunzo iwoyo ndounoendesa vanhu mucommunity yeZimbabwe. Ende haisi yakashanda. Inoshanda kumaketi inonga iri ine financial depth. Nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii? Electronic payments. Saka kumusha kusina magetsi, kusina internet, kusina zvese izvozvo, how do we use that?
Ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho. Zviri kufamba sei? Zvinhu zviri kushamisa here? Tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ. Yato 1:1,000.
Chikonzero chekuti budget hurumende rakakurisa zvakanyanya sekutakataura gore rapera $4.5 trillion. Ende takataura kuti mare zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction, iri kuenda kuma elections. Nekuti yanga yakadairitwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction. Sekuti Ministry of Defence and War Veterans yapiwa mari yakawandisa. Ministry of Finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipa homwe kuwa kuma maministri yaibata mare $200 billion yakabata umaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukano. Saka mare iri kupfachurwa, mare ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo, vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutema unotenga foreign currency retiotiza iri chamuramba mumhomwe. Saka kwandiri havisi kundishamisa, hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamiriyonzi iwayo.
Nyanzvi mnyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kumaAvenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matano achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aJorgina, vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare, Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa, vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zviri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mirizhonga vanodaidza mapurisa ezeta rapi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa. No stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yeBindura Highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu. Saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha. Saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambosuma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera, akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kliyai. Saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda. Kune marank, madesignated ranks ari kuwanisa kura mabhazi ane nzvimbo dzakafanira, kune migwagwa, kune matoilets, kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa, aiwaka, basa renyu imi semapurisa ndere kuinforce mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matano api?
Vakasaita izvi, takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFredrick Shava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofungidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana, poita kuwirirana kuti hondo iyoyo imire. Nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa hondo yedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka, mamiriro ehondo. Ende hondo haina kunaka, hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana kuripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasaurayiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichiitika kuRwanda zviya?
Ya, America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro, inotarisirwavo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya atingati Global Village. Asi pane vamwewo vanotiwo aa, nyika ngadzigadzirise matambudziko adzo mukati nemidhani yadzo. Kureva kuti nyika ingava iyo Sudan inofanira kugadzirisa zvinhu zvayo. Asika mukatanga kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hondo sezvaitika kuSudan, zvoreva kuti imo muSudan vakundikana kuwirirana. Saka zvodawo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyanamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Aa, mukatarira vazvino matambudziko akadai awa hongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa. Asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro paipo pamezi. Asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS, kuECOWAS kunenge kuri nani vano vaipane nyaya dzavakambopindira vakatobvisa dzimwe hurumende dzanga dzapinga kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu. Asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Zita rangu ndonzi Noite Majid. I played for Cape United, former Cape United player, and then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years, and then after I played in Thailand for 2 to 3 years.
Na akadhemi yangu ndonzi Jimmy, iri associated na Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents, and my talents. Vabereki, vane talents. Kempiri kwa kujiri na kwa tiri. Kutori ni to ya tuta kuzo isa pambe hapo mbedi na jini yukenda kusawuzi. Pane ya kati ni atikenda kwa katalizi kwa kumatrawa usikoko. Nisakibe mbona doa koka na isa zinjaka. Paka wana wese o age group very free. Wano tfaacha mbunzi kwa matiche ujikenda kani fizi. Ikandwe uzishuma zani nangu pa angu parishu.
Uruku utarisa mazira api chaizu hapa?
Kutangira pa anda 18. Kusika under 21. Yuhu wana wateka tarifira yao.
Tichi tarisa nyaya ye mitambo ya mlenje mchi tamba. Pane ligi ripo ere ya muruku tamba muri ne vadika.
So far atatika join na ligi. Both kone ligi ataida kujoin na magadi. So far tira about 6-7 magadi. Nia jikto mchoto nia FM mazaruga. Nia kosta nama ine isime yangu. Saka kikiriko kana hizo tijoine tite ligi hite ya kadaro tupanise kuti tupanise kuti wabika wakwanto uku tushika upata kashika wezi wakumana wakati ya madata urao wakumana wakambu tamba kuhiro saka wano zia jimoda kuti jidibe lito maakademi ando saka takata kutina ligi doya tukuda kufoma.
Ko wana Capes nana Dynamo savana ere kudhara kata imbona kuchitambuka bora wari market and raisers wechidika waziru kufamba se
nyayo tutineze because kuto nagato samko ne junior police yakatova yatova zinu zaito mutauro ni wakuma wakuruwe mutamba wakuma former players kuti zana zaka naka kuti susu wakuma wana izine zakuma wakati meda dai kuruku zaka
chaurirana newa kura to uirirana to kwalifu isusu sema former players Capes United to kwalifu kuchaga players kita kumarura uiria siwa former players mwona uti timu iende zembe pati chakangu wana uti sewa wacho wasina ushungu mezunu achisakataka watakamu siya wato watatangu kunguta fi kuzitila zunzelute
saka pane vamuri kurairidza iko zvino izvi pane vamwe vamukadomeni mazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka
ndingataura hangu ndingakwanisa kutaura because vacho munoziva kuti apana vachati vatamba bhora ka saka ukataura manje kuti ningi anokwanisa kunoda zvino akangaisa mumatambiro manje anobva afunga kuti akutamba sereki asi mutimu mangu inini ndine about 5-6 players vandikutarisa kuti mangwana vachavetingwawo munewstepu vachatamba uku ndo kusiza takaita izvi
zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika
mari chaizvaiyo senge vechidika ndikakuudzai kuti sife tiripo hapambona zvinhu zvakawanda pane vadiki chavanotoda ka equipment mabibza ekuchenesa nemakombi handitika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu mungovatengera mazoi nechingwa because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari havamboda mari yakawanda sai ndirinoshamisira kuti matiso akaita sana Capes vanana Dynamo vando kujunior police yakaparara sei kuzi hapana chinhu chandoti chinotodhaka itransport kuva nebhazi rekunge watakura kana kombi ndochinhu chinodhura but zvimwe izvi hadzisii kuti pane chinonoita
saka vanenge vachida kujoina akademi yenyu vanoita sei chaizvo vangakubatei sei
vanoda kujoina akademi yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369 pa 13 years vakataura pa 13 years naitaura vanoda kuenda kusouth choi south yes asi kutraining below 10 years totanga ipapo tichienda mberi
aiwa vateereri nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
kwa ziwai wa tereri ndini tanono kawande nchikutambira ine mufaro mchurungwa chedu cheze chitendero nasi jino ume mtereri wa zisheja ku South Africa uko wanoda kuwezera pa mashoko akataurwa zondra pera na mufundisi David Simango pa msoro pe varume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi taurai henyu maonero enyu vazvisheja
zvakanaka iva hwande nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango yande kuti nyaya hazvinokodzera kuti munhu varume vachate nevarume ndizvo zvinotaura shoko ramwari bhaibheri ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodoma neGomora zviparadzwe saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinonyaitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera nokuti mukatarisa nhasi kana pakaita murume ada kuchata nemurume machechi ariko chaizvo unotopiwa vamwe mafundisi vanouya vachiita vachikuchatisai varume nevarume vakadzi nevakadzi saka tiri kuona kuti machechi chaio chaio nawo atorasika aakutedzera nyaya yemarights tuma raitsi vanhu kave vari kutaura izvi zvekuti aiwa ngatichatei tiri varume saka ipapapo ndopanotangira kushata nhau yemaequal rights iyi maraitsi akanaka pane akanaka pane asingadivi mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya vanenge vachiti aiwa maraitsi edu saka maraitsi akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa namwari ashata tinoziva mazuva ano kune maequal rights kuti varume vakaenzana nevakadzi ndizvo vanenge vachitaura asi bhaibheri ichitaura mwari achisika akati no murume ndiye baba mudzimai ari pasi pemurume asi nenyaya yemaraitsi iyi tarisai muone kuti vanhu vavakuenzana saka ndo pashatira zvinhu vahwande
pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero
hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu nokuti kana mubhaibheri mukatarisa mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu noutsinya vakaita sevakadzi kana nherera asi zvinofamba sokudai kodzero dzatinoteedzera isusu tinofanira kuteerera mwari kunda vanhu ndo zvinotaura bhaibheri kutiteererai mwari kukunda vanhu saka kana kodzero dzevanhu dzaakuuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa namwari dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko ramwari bhaibheri dzikati kudzai chirikadzi vanhu kana vanokodzera vakati ngazviitwe sokudaro nesu tinofanira kudaro asi tikaona zvino kana bhaibheri ichiti kudza mubereki wako asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa ipapo panenge pashata
saka sokuona kwenyu nyaya iyi yobatwa sei vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vakabatirwa nezvira ipi maonero enyu ndapi panyaya iyi toita sei
pana 1 vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwamwari saka mubvunzo wekuti saka zvoitwa sei toita sei hatingadzinge vanhu vakadaro asi 1 vakorinde 6 vhesi 11 yobva yati vamwe vanhu vanzi vamwe venyuti zvamakanga makaitawo pakati pedu pavakristu apa asi vakaitwa vatsveni neshoko rakristu saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yamwari ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsveni vagofanana nevamwe vanhu vakakwanisa kugara mumanhaka yeumambo hwamwari wedzerawo zvakare ndichiti shoko ramwari rinobva rati zvakare pana vakorosi 3 vhesi 7 ndise kuti kutangira pavhesi 1 pacho asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo vamwe vaine maimboita usa izvozvo asi makazo pavakachigamuchira kristu vakachinja maitiro vakatanga zvino kuchitedza mitemo yamwari saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yamwari vofamba vachitedzera iyoyo
saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii
ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa namwari wedu zvimwe navo mangwana vachatendawo
aiwa vatereri tinotenda zvikuru mashoko abva kumutereri wedu vazvisheja vari kusouth africa kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi
tinotenda tanonoka wande nechikwata chechrist like choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vatereri tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Dynamo Siaro waiyo 3-2 ne Bulawayo Chiefs. Chicken Inn 0, Cats United 0, Shisham 1, Simba Bora 1. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Jit Dube, munhau dzeIsindebele.